A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 27th, 2016. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at breast cancer. As the annual awareness campaign, which is currently being observed worldwide, including Zimbabwe, this October, comes to an end. What are your views on the issue? To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. As you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kHz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day. Panopachina chemadzimai. And don't forget, we are now live streaming on our Facebook pages. So you can join us right now if you've already liked us. And if you haven't, please like us at VOA Shona and VOA Ndebele so you can live stream with us.
Nemaka yekuti tinoona gomarara rezamu riri kubata madzimai akawanda munyika medu neZimbabwe. Ndo namba yechipiri pama vanhu vese vanenge vane magomarara, saka rakakosha. Endi zvariri rechipiri tinenge tichireva kuti vazhinji vanorwara naro, vazhinji vanorasikirwa neupenyu pamusana paro. Saka zvakakosha kuti tizive.
Munokurudzira kuti madzimai aite sei kuti vazive kuti vane chirwere ichi?
Tinokurudzira madzimai kuti vanyatsozivisisa miviri yavo kuti wakamira sei, kunyanya mazamu avo kuti akamira sei, kuitira kuti kana pane zvinenge zvaakuzoitika mariri zvinenge zvisina kutsarukana, vakurumidze vazviona. Uyezve kuti kana vazviona, ngavamhanyemhanye vatsvage kuziva kuti zvinorevei zvisati zvatanga kuvashungurudza. Saka tinokurudzira kuti madzimai kuti vachitarisa mazamu avo kutanga vachiri vachangoyaruka, vanogona kutarisa mazamu avo mazuva matatu kana mazuva mashanu vachangobva panguva yavo, votarisa mazamu avo kuti akamira zvakaita sei, vobatsa-batsa mazamu avo kubva kuti mukati mavo makamira sei, vosvina nyatso dzavo kuona kuti pane mvura dzisina kutsarukana here dziri kubuda mumazamu avo.
Bvunza ini ndichiti zvii zvingatariswe nemadzimai kuti vaone kuti ivo vane dambudziko iri regomarara rezamu here kana kuti kwete?
Zvavanenge vachitsvaga pavanozviongorora, kutsvaga kuona kuti zamu richiri zvarange riri here panguva dzese pamakuriro aro, kuratidza kuona ganda racho kuti richiri zvarange riri here nguva dzese, kana kuti rakuratidzika kunge ganda reorenji, kana kuti kuratarisa nyatso kuona kuti nyatso ichiri panzvimbo here, yakamira zvakanaka here, kana kuti yakudhonzerwa mukati. Kana vakubatisa mukati umo, vanenge vachitsvaga kuona kuti maane mapfundo arimo here mukati imomo, ruoko rwavo wopfuurira kupinda muhapwa kunoona kuti muhapwa imomo mune mapfundo here aakubuda imomo. Zvakare vanogona kuongorora maoko avo ese ari mairi kuona kuti hapana rwuri kuzvimba here.
Welcome. If you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we are looking at breast cancer. As the annual awareness program for breast cancer is coming to an end this October, what are your views on the issue? And to help us in tonight's program, we have Mrs. Dorcas Hove here in the studio. Welcome to the program.
Thank you.
Tell us a little bit about yourself before I move forward.
I am a media person myself. I love women. I'm a women's rights activist. Ngingumama othanda abantu besifazana ngoba ukuze sithuthuke simele sazi okuningi-ningi. Njengokutsho kwaSisi uMavelas, namhlanje ilanga sikhuluma nge-cancer. Uma silolwazi silakho ukuthi ezinye izinto sizivikele, sizisize, thina sazi lokuthi siye ngaphi ukuyadinga usizo. So yikho esikhuluma ngakho namhlanje. Siyalibonga ukuthi lilalele.
Thank you very much, Mrs. Hove, who is standing in for Ms. Praxedes Jeremiah, who is not on our program this week and next week, who is taking a much-needed rest. Breast Cancer Awareness Month is marked in countries across the world every October, and it helps to increase attention and support for awareness, early detection and treatment, as well as palliative care of the disease. The World Health Organization says that the Breast Cancer Awareness Month also gives time for people to actually go for screening early, and it is marked in every country all October. There are about 1.38 million new cases and 458,000 deaths from breast cancer each month. Breast cancer is by far the most common cancer in women worldwide, both in the developed and developing countries. In low and medium income countries, the incidence has been rising up steadily in the past years due to increase in life expectancy, increase in urbanization, and adoption of Western lifestyles. Currently, there is not sufficient knowledge on causes of breast cancer. Therefore, early detection remains the cornerstone of breast cancer control. The Cancer Association of Zimbabwe says studies conducted in 2011 show a high incidence of cancer in women than men. More than 50% of women were prone to cancer, while the figure for men is 47%. And the association also urges women to go for early screening of both breast, cervical, and other cancers. But as you know, tonight we are mainly concentrating on breast cancer. And we have on the line with us some oncologists who will be helping us look at how women can self-examine and also go for early detection. The association called on women to make healthy choices and reduce the social and environmental risk factors for cancer. On the individual levels, these include reduction of tobacco consumption, eating a healthy diet, limiting alcohol intake, obesity, cancer-causing infections, and other risk factors. In fighting cancer at community level, governments are called upon to commit adequate resources to reduce cancer deaths and provide quality of life for patients and survivors. As we said earlier on, the World Health Organization has been giving very alarming figures. And opinion is divided over the use of Western medicines and traditional herbal supplements in the fight against cancer. And we'll be hearing from some of our experts on this. What are your views on the issue? Coming back to you, Mrs. Hove, if you can just maybe give us in Ndebele, what's close to your heart when we talk about cancer, especially breast cancer in women, as we observe the disease this month?
Yeah, ngiyabonga, Mavilas. Kimi ngibona ukuthi imvukuzane yamabele isivamile kakhulu. Kulodubo ngoba abantu ukuthi bathole imithi, bathole ulwazi nje lokuthi bangazisiza ngani kulobunzima khonapho. Ngakho njengoba besithi ukuthi prevention is better than curing. Mm-hmm. Uma sisazi ukuthi singenza kanjani, silakho ukuthi sizisize, sithole lo ncedo lapho lukhona, lathi sikwanise ukuthi sizihlole amabele, umuntu azibambabambi, ananzelele njalo ukuthi uma litshintsha lisiba lomahluko, kumbe litshintsha ikhala, kumbe litshintsha uburawundi lobuyani ubone engasakhangeleki ukuthi kade sokuhamba njani, kuyabe kusitsho ukuthi kukhona okungalunganga, dinga uncedo, uyebonana lalaba abaziyo bazokusiza ukuthi yenza kanjani.
Aiwa, vanenze vevanzwa nasi pachirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa dambudziko rechirwere chegomarara rezamu. Sekunzwa kwatamboita kubva kuna Dr. Ndoro vanga vari kuti ivo mudzimai wese anofanira kunge achitora nguva yekuzivisisa mamiriro akaita mwiri wake. Mai hove, sekutaura kwamaita ndanzwa muchitaura kuti zvakakosha kuti mudzimai atarise iye kuti mazamu ake akamira zvakanaka here, akanzwa muine bundu sezvataurwa naDr. Nduru. Vataura zve kuti minyatso ukaona kuyadzokera mukati uye zvine kuchinja ruvara rwezamu unofanira kuenda kunotariswa nachiremba. Dr. Nduru vataura zve kuti zvakakosha kuti madzimai vasatye kunotariswa nekuti kunotariswa hakureva kuti ukauzwa kuti iwe wabatwa negomarara. Watonyorerwa kunzi aiwa ndopa zvaperera. vataura ivo kuti zvakakosha kuti munhu akwanise kunoongororwa pachiri nenguva. Mai hove, tinenge taita rombo rakanaka. Tina Honorable Thokozani Khupe vari parunhare, uyezve ivo vakambobatwawo nechirwere icho chegomarara. Tokuchingamidzai pano pachirongwa, Honorable Khupe.
Aiwa, tinotenda.
Aiwa, tafara chaizvo kukuwanai panhare, nekuti mwoyo wedu wanga uri kushuvira kuti timbonzwa panyaya iyoyi yegomarara, nekuti tinonzwa kuti tinoziva kuti imi makambobatwawo nechirwere ichi. Tipeiwo nhoroondo yekuti zvakafamba sei, uyezve madzimai akateerera kunze uko pamwedzi uno waOctobha, zvii zvavangatarisire kuti vazive kuti vane chirwere ichi kana kuti kwete.
Zvinofanirwa kuzikana nemadzimai ndezvekuti gomarara iri rinongokubata usingambozivi. Inini zvandanga ndichiziva chete ndezvekuti ndanga ndine bundu pazamu kubvira kuma2000 ikoko, kati ranga richiri ridiki. 2005 bundu riya riya ndakatanga kundakarinzwa. Asi ndakambofunga kuti ndicho chinonzi breast cancer. Asi kubva ndapinda painonzi denial iya, ndikaramba ndikati hapana zvakadaro, nekuti tikumba kwedu hatina munhu ane breast cancer. Asi 2011 manje bundu riya riya ranga rakura. Ende ndanga ndaenda kumusangano kuSouth Africa. Zuva racho randakasvika ndakatadza kurara, nekuti uroko rwangu rwakatanga kurwadza. Saka pandakaenda kumeeting, ndikabva kumeeting kubva ndazoenda kuchipatara ndichiti vanondipa mapainkillers. Saka ndakangosvika kuna dokta ndikati roko rangu ranga ruchirwadza, ndipei mapainkillers. Asi ndanga ndisingadi kumutaura nekutoti ndine bundu pazamu. Asi ndakapedzisa ndakuti ndichiti ko chii chandiri kuita, nendava ndisingatauri dokta nechi nebundu iri, because anga ashayiwa kuti chinorwadzisa roko chii. Saka ndakazomutaura ndikati ndine bundu, I think ndine bundu. Kubva azobata akati mhai, ndofunga kuti ndizvo zvinonzi icho chinonzi breast cancer. Saka ndakabva ndaenda kumaspecialist, kubva ndaenda kumamamogram acho, kubva ndabatwa kuti ndine breast cancer. Kubva ndazotanga kurapwa ndikaitwa chemotherapy.
Aiwa, pakanaka Honorable. Mombobata makadaro. Tina mai hove vari pano vachange vari kuziya nesu nerurimi resindebele, ndinoziva kuti ndora munokuluma. Saka ndombokupai kuna mai hove. Mai hove, taurai na Honorable Khupe.
Salvonani mama Khupe, siyalamukela, siyalamukela kuhlelo lwethu namhlanje, njalo siyalibonga kakhulu. Kuhle ukuthi khulume lo muntu oseke wadlula kuleyo ndlela, wazi ubuhlungu bakhona, ongasikhokhela asazise ukuthi laba abazibona sekusimo sakhona benza kanjani. Lingasichazisela ke
okokuqala, ngithanda ukuthi ngithi mina imvukuzane lekuthi ayikensa awusoze uyizwe ekuqaliseni ngokuthi akubuhlungu. So mina ngangikwazi kuphela ukuthi nangibe quvu. Ngama-2000 khona lemo 2005 iqubulelana lase likhulile. Ngase ngizibuza ngathi ayisuke ukuthi ayi-breast cancer, kodwa ngaphinda ngaphikisa ngathi hayi, thina ngasila breast cancer ngekhaya, ngokuthi ngabona ngani ngafuni ukuthi ngizithi ngile cancer. Kodwa ngo-2011 ngangithambele emhlanganweni e-South Africa, ngifika ngikhona ngale busuku bangikhona kangilalanga isandla sicacamba. Ngase ngisuka-ke ngahamba kodokotela ukuthi ngiye-check-a ukucacamba kwesandla, kodwa ngani ngafuni loku mtshela udokotela futhi ukuthi ngile qubu. Ngase ngicina ngisithi udokotela use-check-e kasabona ukuthi yini okubuhlungu. Ngase ngicina ngisithi ungcono ngimtshele ngequba. Ngase ngithethi kodwa engazathi ngile qubanyana la, wasebamba-ke wasethi mama, ngibone ngazathi lokhu kokuthiwa i-breast cancer. So ngase ngihamba-ke ukuya-check-wa, wase kutholakale ukuthi ngile breast cancer.
Hayi, kuyabongakala lokho-ke, ngoba kuyatshenisela ukuthi thina njengabomama sifanele ukuthi sibe sizikhangela, sizizwa ukuthi umumo wamabelethu unjani, silokhu sikhangela lo buhlungu lobuyana. Kwesinye isikhathi omama bayajayela ukuthi umuntu uze ubuhlungu uzivalele, uzitshela ukuthi into encane le, into yabulokhu ikhuli siyaphambili. Ngakho lizizwele balalele ukuthi uma ubona umumo utshintshile, zibuze ukuthi kungayini, uyedinga uncedo kusemasinya.
Honorable Khupe, maybe just take us through. What was your initial response? You said when you went to the doctor, initially you were thinking, I'm not going to tell him that I have this problem. I can feel a lump in my breast. But when you were told the news, how was that for you? Did you go and tell your family? What happened after that?
Yeah, because initially I was in denial, you know, when I had the lump. But when the doctor told me that I had breast cancer, funny enough, it did not bother me.
Mm-hmm.
You know, what I told myself was that even if they were to tell me I've got 3 months to live
mm-hmm.
or 6 months to live, I think I have played my part. It's okay with me.
Mm-hmm.
And I think this is what assisted me a lot.
Mm.
Because I just said I was not afraid of dying.
Tombodzokera kuti kuZimbabwe maiwana rubatsiro here uyezve zvakamira sei kune madzimai akateerera kune vamwe vari kumamisha vamwe vanga vari kutaura ivo kuti kumamisha hatisati tatombonzwa kuti kune kwatinogona kuenda kunotariswa zvii zvamungakurudzirawo vakateerera
chokwadi ndechekuti kuZimbabwe hakuna rubetsero runowanikwa nevanhu kune zvipatara zviviri zvinorapa cancer ndido kubhuruwayo ne parenga takuharare even mpindo yacho haina mushonga yacho yechemotherapy hakuna maradiation machine yakatengwa 2014 yakangogara pampindo papa haisati yamboiswa saka hapana rubatsiro nyango kuharare kwacho ndine vanhu vakawanda vanondiponera ndaienda handina nekutoti kurapa kwecancer kunodhura hama dzangu vadikana saka vame tichiti kunofanirwa kuti hurumende ndiyo inofanirwa kuona kuti kune zvipatara zvine mishonga yacho ana chemotherapy nana radiation saka ndakamubva motion of parliament ndikati inini ngakuitwe cancer levy fanika zvakaitwa paaids levy kuitira kuti vanhu vewane kubatsirwa ivava vasingakwanisi ende vakawanda havakwanisi nyango masivil servants chaiyo ndina madzimai akawanda akauya ane breast cancer mazama akangoora kusvikira vashaya vashaya mari yekuti vaende kunorapwa
Saka onarepo pane zvamuri kuita here imi muparamende umu kuedza kudzidzisawo vamwe vadare kuti zvakakosha kuti pave pane sekutaura kwamaita mutero kana kuti AIDS levy ingaitwe iyo kuti ibatsire vane gomarara
takaita takamundakamubva ngoshini kuparamendi maMPs ese kaisapota nekutoti zvinofanira kuzikona nevanhu ndezvekuti pamadzimai 10 1 anowanikwa ane breast cancer pavarume 100 1 anowanikwa ane breast cancer nekutoti breast cancer haibati chete madzimai inobata nevarume saka takazama kuti wedu hurumende ngaione kuti cancer inowane mishonga yacho inowanikwa vanhu vovorapwa uyezve takati isusu makirinika ese ekumaruzevha pamawad level ese anofanirwa kunge nemascreening facilities kuitira kuti madzimai voenda kunoongororwa kana vabatwa negomarara riyariya then vounzwa medi kuchipatara kumadistrict hospital voenda kunoratwa those madistrict hospital anofanirwa kunge ane chemotherapy ane maradiation ane mishonga yese asi screening inofanirwa kuitwa pavanogara ikoko
Aiwa mumbobata makadaro honorable Kupe. Mrs. Ove, we have our other guest, Dr. Bernadette Ndoro, who's an oncologist. Welcome to the program, Dr. Ndoro.
Thank you very much.
Yes, we're very excited to have you on the line because I had a lady who I spoke to earlier on, Mrs. Gouveia, who's in the rural areas, and she was saying, I'm hoping that we can get her on the line so she can ask you questions herself, because she was saying she's in the rural areas, but she doesn't know where can she go to get screened. How important is it for her to get screening, and at what age?
Yes, screening is very important. And when we say screening, we are talking about looking for, you know, early signs of cancer in a person who does not have any symptoms to suggest cancer. And screening for breast cancer starts very early on in the early 20s when the woman, you know, examines herself regularly every month, looking for early signs of cancer.
Tombopinda murimi rwamai. Dr. Ndoro, ndataura kuti mai Gouveia vari kumaruwa. Vanga ndataura navo tisati tapinda pachirongwa vachiti kuno kumaruwa kwatiri hatimbonyanyonzwa nenyaya yegomarara asi zvimwewo zvirwere. Tingaite sei semadzimai ndekupi kwatinofanira kuenda kuti tinoongororwa kuti tizive patimire.
All right. Sekutaura kwandaita zvinototanga kudzimba kwedu ikoko nekutarisa mazamu edu tega patinenge tichiri kungobuda muhumandara kana kuti kupinda muhumandara nekutarisa mazamu edu every month tapedza tabva kunguva yedu 3 or 5 days after. So tarisa mazamu edu kuti akamira zvakanaka here, hamuna zvirimo mukati zvatange tisingambonzwa here nguva dzese.
Mm-hmm.
Izvozvo zvinobatsira kuti kana munhu anyatsozivisisa mamiriro ake.
Mm-hmm.
Kana pane zvinenge zvazonyuka anokurumidza azviona kuti hazvina kumira zvakanaka.
Mm-hmm.
Saka kana aona kuti hazvina kumira zvakanaka, anomhanya kuti anotsvaga ruzivo rwokuti sei zvisina kumira zvakanaka, zvofambiswa sei kuti zvimire zvakanaka. Saka screening inototanga ikoko neyatinoti breast self-examination.
Mm-hmm.
And then kune vanenge vachikwanisa vane access kumatowns.
Mm-hmm.
Pari zvino kumatowns kune mishini inogona kutarisa gomarara, kutsvaga gomarara risati radini, mudzimai akugona kurinzwa kuti rapo. Saka screening nemishini haisati yakuwanika nzvimbo dzese dzenyika.
Mm-hmm.
Asi pane urongwa hwokuti zvinge zviri saizvozvo.
Mm-hmm. Handichaziya Dr. Ndoro kuti munokuluma here.
Kukuruma zvindere handikwanise mudikani.
Ndanga ndafadza
chishomanana chisingabatsire munhu.
Aiwa, pakanaka hapo, bata yenyu makadaro. Dr. Ndoro, Mrs. Hove, maybe you can just wrap up what Dr. Ndoro was saying for us, and maybe you can communicate with Honorable Kupe.
Honorable Kupe, nyatembu usedzani.
Yeah.
Besicela ukuthi okwakuqala okwakuqala
okukhulunywa ngu-Dr. Ndoro ngiyakuzwa sibili. Yikho lathi esikukhuthaza omama ukuthi kumele ukuthi bezibambe amarele abo inyanga yonke uma besuke esikhathini.
Mm-hmm.
Bazibambe bengazwa kulokungamaqubo abangakuzwisisiyo bese behamba ke emakliniki. Udubo esikhangelane lalo ngelokuthi uzalibamba ezizwe ukuthi ulequmi.
Mm-hmm.
Uzahamba ngaphi lapha azayelatshwa khona ngokuthi imithi yangikhona kayikho.
Mm-hmm.
Angaze ehambe empilo esibhedlela kumbe ehambe eParinyatho, kwesinye isikhathi bengafika empilo kuyatsho kakula.
Mm-hmm.
So kumele gade ehambe eHarare eParinyatho.
Mm-hmm.
I-transport yokuya eParinyatho, i-accommodation yokuyahlala eHarare, even nxa yekobulawayo esuke eBaybridge, esuke eLupane, esuke eBhinge, esuke eGwanda, kuyamele kuye kobulawayo ezodinga uncedo. Kodwa kwakhathesa iqiniso ngele ukuthi sibili akula lapha omama abangancediswa khona bengabhadali imali. Yebo, ye uDr. Ndoro uthe kule mitshini ethekhwayo, lapho kule mitshini khona ngama-private, ngabantu be-private labana, lapho omama okufana ukuthi ukhokhe khona imali ubhadale. Umumo welizwe khathesi siyakwazi ukuthi uninjani. Yikho thina sisithi kungumlando kahulumende ukuthi kadinga imali. Yikho kuthiwa khona u-Abuja declaration labana bathi 15% ye-budget kayihambe kuyi-health. Ingahambi i-15% lani ye-budget kuyi-health, izibhedlela zizenelisa ukuthi zibe le mithi ye-cancer omama beyelatshwe besile. Njengoba zizile uDr. Ndoro ukuthi i-cancer ingabanjwa masinyani yelapheka, mina eyami ngayibanjwa kodwa ngayenelisa ukuthi yelatshwe. Ngakhitshwa sibili vele, ngayenza konke o-chemotherapy, ngayenza o-radiation therapy, kodwa kathesi ngilokhe nginjalo ngingutokozani kuphi.
Mm-hmm.
Hayi, kuyabongeka Mama Kuphe, ngoba iningi labantu abahluphekayo badubeke besemakhaya baswele lokuthi bathini ngenxa yemvukuzane. Indaba leyo sixoxele yona ngokuthi wena wenza kanjani wazi ukuthi ulomvukuzane. Kuyabongeka ke lokhu kakhulu. Now uDr. Ndoro uke wathi ngamafitshane wakhuluma ke ngendaba yona leyo ukuthi cancer levy, ukuthi ngakuthiwa kuba le cancer levy, ungakuthi ngamafitshane usichasisele ukuthi kuthwani.
Honorable, maybe before we come back to you, tine vateereri vedu vari kumaruva, nhare dzavo dzinogona kudonha, regai timbovatora tozodzoka kwamuri. Mombobata makadaro. Ehe. Mai Guveya, muripo here? Itai maita rombo rakanaka nhasi. Tabva tawana pana Honorable Thokozani Kupe vakamboitawo gomarara rezamu, uyezve tina Dr. Bernadette Ndoro vanoshanda nenyaya idzodzi dzegomarara. Imi muri kupi Mai Guveya? Ehe, chivunza yenyu zvamamuri kuda kuvunza panyaya yegomarara. Ikoko kune zvirongwa here zviri kuitwa zvamunomboona kunzvimbo dzenyu dzekudzidzisa madzimai panyaya yemagomarara?
Kunoti kana ukarwara wanokasika kuti undotasika nemishini kuonekwa kuti hauna gomarara here. Wane mutemo wekuti kana uri munhukadzi ukanga uri kuenda kana kumachekup eBP kujenga hospital yedu, vanotanga vatena notarisa vanotanga vachekwa kuti hauna gomarara here muchibereko chako.
Ko gomarara rezamu?
Rezamu iri handisati ndanyatsonzwa nezvazvo. Uye nehandiroda kubvunza kuti chinokonzeresa gomarara rezamu chii?
Ehe, dokta varipo, dokta Ndoro, maiguvheya vari kuda kuziva kuti zvii zvinokonzerera gomarara rezamu?
Chinokonzeresa gomarara rezamu hapana anonyatsoziva. Asi tinoziva kuti pane zvimwe zvakawanda wanda zvinokurudzira kuuya kwaro, zvakafanana nekunge munhuwo chiumbwa chake chisina kunyatsomira zvakanaka pane kana taakutaura nemagenetic abnormalities. And then kwozotiko mararamiro eduwo dzimwe nguva anokurudzira kuuya kwemagomarara zvakafanana nekunwa hwahwa, zvakafanana nekungogara munhu asingaite basa rakawanda kana kufambawo miro wake uchisununguka, then nekuita miro wakanyanya kukura. Izvozvo zvinokurudzira kuuya kwegomarara. Asi chimwe chinenge kuriitisa chaizvo chaizvo, hapana ati azvidoma pari zvino.
Ameno maiguvheya, kuti pane zvimwe here zvamungada kuvhunza?
Asi why is it that makarekare gomarara ikwaka kusina? And why iti makarekare kagomarara vairededza kuti inyuta? Why iti kana richinge rabata munhu waibva watsvaga mishonga yechibhoyi wobva wariuraya risati raenda mberi? Chiri kundinetsa ndechekuti gomarara iro ukaoparetwa iri zvakaita fanana nezamu rikaoparetwa, vanotaura kuti rikangooparetwa badzi ratospreda, vanokwanisa kuwana mishonga yechibhoyi rikakasika kugadzirwa risati raspreda rinobva rangofa rakadaro. Waiziti makarakare kwakanga kusina zvinhu izvozvo? Izvozvi zvinhu ndochirwere chanyanya kutekeshera seaids, chirwere chegomarara. Toita sei nenyaya yego chirwere chegomarara?
Mapanzwa apo, Dr. Ndoro.
Gomarara rakangogara ririko kubva makare kare. Dzimweni nguva vanhu vaingorwara navo vongoparara pasina aziva mumhuri kuti chii chiri kutora nzvimbo. Asi mararamiro eduwo dzimweni nguva anokurudzira kuuya kwemagomarara matiri. Sezvandambotaura zvekunwa doro, zvekunyanya kusimba kuita miri muhombe, and nekusaita basa rakaomarara. Izvinosouti akungogara mudzimba tichibatsirwa basa nevashandi. And kuminda hatichaendi. Saka zvizhinji pamararamiro edu zvinokurudzira magomarara zvakange zvisiko kudhara.
Aiwa,
chimeoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hakunobatsira. Saka imwe nzira iyoyo yekuti vanouya vari kuwanda kuzotsvaga rubatsiro. Saka vanongoverengerwa kunge gomarara rawanda iko kuri kuwanda kwevanhu pakutsvaga kwavo rubatsiro.
Ndofunga maiguvheya mazvinzwira, nhare dzavo dzinenge dzadonha. Asi tina muchiripo.
Inini handiri kubvunza kuti why is it kara handiti waidedza kuti inonzi nhota.
Pane nhare dzadonha, handisi kuziva kuti inenge nhare
yadhoktawaidedza kuti inhota ka. Kana yadarobva ukasika kutsvaga mishonga yechibhoyi wobva wauraya tsinga dzachita dzaenderera mberi, waisazombozva kuti kune munhu afa aingonzwa kuti inhuta nhuta kutsvaga mishonga yechibhoyi kune n'anga dzaiziva, munhu otorapwa gomarara reruva rapera. Bati izvozvizvi zvabva zvanyanya kutekeshera. Chii kuzvidyaza tiri kudya here kana kuti chirwere chiri kubva kune dzimwe nyika kana kuti handisi kunyatsonzwisisa?
Ai, ndozvazviri kuedza kutaura Dr. Ndoro. Ndofunga nhare dzavo dzinenge dzadonha, handisi kuziva. Dr. Ndoro, muchiripo here apa?
Aiwa, ndiripo
here. Mungovati gagaga
tsanangure tsanangurei. Asi izvi zvemishonga yechivanhu yekurapa hameno, pamwe vaigona vachona vakafa neruzivo rwavo, handisi kuziva. Saka vanhu vaakudambudzika sezvavari kuita.
Aiwa, tinotenda maiguvheya, mambotipa zvekufunga. panyaya iyo yegomarara tichidzokera kumashure kuti zvii zvaimboitwa munguva yapfuura.
Tinotenda.
Ehe, muve nezuva rakanaka. Ndisi kuzva kuti mai matizorofa vachiripo here? Tozodzokera kuna Honorable Kupa.
Ndavapo.
Oh, makadii gogo. Nhasi maita rombo rakanaka nekuti Honorable Tokozani Kupe vari pano. Ndinoziva munogara muchizviti munonzi mbuya chinja. Saka muteedzeri wemutungamiri. Ehe, mai Kupe, muripo here apa? Okay, gogo munenge maita munyama mbijana. Foni ya muzvare Kupe inenge yanzi yadambuka. Asi taura henyu pana dokta varipo. Kuti kwenyu kwamuri kwachivi uku munombonzwa here nenyaya iyo yegomarara? Imbofambai-fambai mbijana, foni dzenyu haisi kunyatsokunzwika zvakanaka. Asi ndanzwa zvamataura mati kune gomarara remumakumbo. Dr. Ndoro, hamene kuti munokwanisa ku...
gomarara riri kurongera makumbo rezamu. Havati, iko zvino hakuna siva makumbo vakawandisa.
Aiwa, pakanaka gogo. Tochingoti tinotenda moramba muchiteerera. Dr. mungatsananguro here zvakasiyana sei vari kutaura gogo kuti kwavo kwachivi gomarara ranyanyotekeshera ndere makumbo. Handisi kuzoti gomarara iri rinenge richiita pai.
Magomarara emakumbo mazhinji achona ndeana akafanana nakaposi sakoma. Kaposi sakoma tinoona inowandawo kune vanhu vanenge vane urwere vane utachiona hweHIV. But dzimweni nguva vanenge vasina zvavo. Kozotiwo magomarara emaronda yaya eskin cancer. Anogona futi kuita mumakumbo imomo. Skin cancer iri pairi pane melanoma nenanmelanoma skin cancers anogona kuitira maronda kumakumbo.
Aiwa, tinotenda doctor. Mrs. Hove, I'm so sorry. I think our honorable, her phone got cut off, but we're still trying to get her. But I know you'd asked her a question.
I was hoping to ask her so that the Ndebele listeners can get answers to the same questions, I'm sure. Those are common questions to everyone.
So maybe you can just summarize from what you've heard. And hopefully we're going to get her on the line back again.
Kunenge okukhulunyiweyo balaleli. And ngokuzwa kwami kuqala ngokuthi thina omama ikakhulu labana amantombazana asebengene enyangeni baqale la ukuthi inyanga iphela uma bephume emkhathini bazihlole babone ukuthi amabelabi umumo wakhona ume kanjani. Singesabi, kuthwala ingaqala ukwesaba ngoba ukwesaba yikho ukuzilimaza. Umuntu otsheliwe ukuthi ungenza so angehlule ukuzisiza la ngezinye indlela uyazisiza. So ngakho ngithi singesabi, asihambeni siyehlolwa kodwa siqale ngokuzihlola thina. And then kulesikhalazo sokuthi imchina ezibhedlela lapha iyaswelakala. Kumele sibone ukuthi ngakuthi ihulumende iyasisiza kube le mchina ukuthi abantu bakwanise ukuthi bayehlolwa kakuhle. Kube le minye imibuzo ebuziwe lapha kwathiwa kuyini okwenza ukuthi ibele libe liqhubu. Bengilindele ukuthi umama uKhuphe ubeza sichasisele ukuthi yena uzwe kuthiwani pho. Ucingo lwaseluqamuka ke khona pho singakamthola ukuthi asisize ngalokho. Abanye njalo bathi kudala kwakungela sifo lesi kanti sivele ngapi. Sase sitshela ukuthi hayi impilo yalezi nsuku kwesinsikhathi singakhangelisisa kunenge okwenza ukuthi isibe lemkhuhlane lo. ngakho kulezi into ezinje ngokuthi abayithi genetics ukuzalwa kwethu kuyafana nalokuthi sithi uma abazali bethu belemkhuhlane leyo kwesinsikhathi uzathola ukuthi thina kumbe abantwana bethu kumbobani bazathola lowo mkhuhlane njalo kutho okunye okubangela ukuthi imkhuhlane le ibe khona yokunatha utshwala sibonanzelela njengabomama kulabanye abanatha badlulisa amalawulo umuntu abozikhumbula athi lanxa enatha afaka amabreki anganathi okudlulileyo lokuzinanzelela umzimba wethu kwesinye isikhathi siphonguba chabi-chabi umuntu kawuqindakali ukuthi ungumuntu onjani umele uzinanze umzimba wakho ube lo mzimba omuhle ungadli kakhulu futhi njalo unanzelela izinto ezidlayo udle into ezakho umzimba ayikhona eziphongukwenza uqhele nje uqhele kuyaphu inhliziyo yasindwa kube kunenge okubuyayo kube lokuthiwa ngesilungu i-cholesterol konke lokhu kuyasiphambanisela thina besifazane ngakho simele sinanzelele sizisize thina ngokwethu lokhu esikukwanisayo.
Thank you, there, Mrs. Hove, just giving us a roundup of some of the ills of, like she, the doctor said, drinking too much, also not exercising, and the type of food that people are eating, and also obesity, from what I could tell. Dr. Ndoro, kana muchiripa nare, pana tambotaro na honorable kupe vashiti iwo muZimbabwe chirikunya nyonetsa ndeche kuti mishonga yekurapa sekhemotherapi nezvimwe zvakadaro iri kushayikwa uyezve kurapwa kwacho kwegomarara kuri kuti dhurei zvakamira sei panyaya iyoyo
panyaya yekurapa gomarara chiri kunyanya kunetsa ipapo imhaka yekuti mishonga yacho inodzura asi harisi dambudziko reZimbabwe chete ndezvekutoti pasi rose makimo anti-cancer cancer drugs they are very expensive all over the world even in America and saka asikuwanikwa kwemishonga zvayo pari zvino zviri nani nekuti kana vanhu vakatsvaga-tsvaga mari dzavo mishonga inouya
dambudziko
ndere mari chete
munhu angada mari yakawanda sei mukubvira abatwa kuti ane chirwere uyezve kuti apinde
muku zvakasiyana mudikani zvakasiyana nekuti kunyange tiine madzimai mairi ane breast cancer breast cancer tinongoti breast cancer asi mukancer imomo mune magroups akasiyana-siyana ende magroups achona anenge achidawo different ningi approaches in terms of ningi madrugs ekushandisa saka zvinosiyana-siyana kuti chii chinodiwa panangana
aiwa vane nzeve vanzwa
asi zvinodaidza mari yakati wandei
mombobata henyu makadaro tine mumwe munyarikani Mrs. Hove, I'll let you take Mrs. Ndlela, who's on the line.
Salibonani, siyalamukela kuhlelo unkosazana Thando Ndlela.
Salibonani.
Linjani
khona ngapho?
Hayi siyaphila mama linjani lini?
Hayi siyaphila ukuthisa nje.
Hayi isikhathi sakho na lapho esikhona ngapha sokungathi kuyalumaluma umqanto.
Ngakhulu. Ayu.
Besicela ke lisitshela ngithi belilalela okukhulunywayo namhla. Lisitshele ngomsebenzi wenu. Yes, ukhona mama Ndlela.
Ngikhona kodwa belingani ifoni iyehlile mbijana.
Hayi, bengithi njengoba lizizwele besicela ukuthi usitshele.
I think we have a cross line somehow. Hello, maybe if we can put the other callers in audition while we take Mrs. Lela, because there's another caller right there.
Yebo, Nkosazana. Nkosazana Thando Ndlela, ubusemoyeni usitshela ke ngomsebenzi wakho besicela nje usitshele ukuthi abantu abadubekayo ngemfukuzane libasiza linja lisithini. Uncedo abangalithola kini luncedo bani
uncedo labantu abalemvukuzane abayithola emsebenzini wami yikuthi izikhathi eziningi abanamithi yokuthi bathobe ubuhlungu abahlangana nabo ngoba izikhathi eziningi abantu abalemvukuzane bahlangana nobuhlungu obesabekayo njalo thina siyazama ukuthi sidinge imithi engathi ithobe ubuhlungu lobuyana njalo siyabafundisa laba abagcinayo ukuthi ezindlini bangabagcina kanjani bangakhuluma nabo kanjani lokuthi okunye okufanele bakwenze ukuthi impilo zabo zingani ziyaphakama ngoba umvukuzane kutsho ukuthi uyagula kodwa kasananzwa siyakhuthaza kakhulu ukuthi abemuli babananze kakhulu yikho esingakho emsebenzini wami e-Island Hospice and Healthcare.
Hayi kuyabongeka sibili pho umuntu olesigulane endlini ukuze baze kini baqala njani bathini
ukuthi bazi ngathi
ukuthi bathole uncedo
ukuthi
kubeka mama
yebo siyazama kakhulu ukuthi sihambe sifundisa abantu ngemsebenzi yethu njalo ukuthi ukwazi kwabo ukuthi baze ngathi siyakhuluma labo dokotela babo ukuthi ncane lo muntu ogula imvukuzane lingamthumeza ngakithi sile ncwadi udokotela ozibhalayo ukuthi umuntu lwana ogula imvukuzane aze abe lakho ukubuya ngakithi ngoba siyabe sisebenza layo udokotela akutho ukuthi nxa ebuye ngakithi siyasithatha isigulane sikadokotela hayi sisebenza layo udokotela kodwa ngokuthi thina silamandla ukuthi siyavakathela ezindlini zezigulane angithi umuntu ogulayo uyabe engafuni ukubelekho egijiniswa lapha lalapha lalapha thina amandla ethu ukuthi siyakwanisa ukuthi sibabona besezindlini zabo noma beyilabani abangasahambiyo kodwa siyafika endlini zabo sikhulume labo sibabuze ukuthi bahleli kanjani ubuhlungu bunjani sibenza nje ukuthi ukuthi bazwisise ukuthi umkhuhlane wabo umi kanjani uya ngapi uvela ngapi usungaphi futhi
pho-ke labo kulabantu abajayele ukuthi basebenzise umuthi wesintu uma lithola bewusebenzisa kuyini elibatshela khona
hayi thina asilamandla okubalela ukuthi bengasebenzisi umuthi wesintu siyasebenza labo kodwa siyabakhuthaza ukuthi noma usebenzisa umuthi wakho wesintu ungayekeli lamaphilisi okwenza ukuthi ungabi lobuhlungu siyabakhuthaza ukuthi noma besebenza leyana kodwa basebenzisela ivala ubuhlungu izikhathi eziningi hhayi asiayivume ukuthi singabalela ngoba labo bale ndlela yokuthi bakhethe abafuna ukukusebenzisa njengomuntu
hhayi kunjalo
Very interesting there. Welcome to the program, Mrs. Ndlela.
Thank you.
You were speaking about some of the programs that you have. Munobatsira sei vanenge vasvika pa stage kuti vauye kwamuri tinoona munoita zve hospice.
Tinoita zvekuti vanorefera nachiremba kuti vauye kuIsland Hospice. Machiremba ndiyo anova refera yakazhinji.
Saka imi mune muchibatsira nei?
Isusu tibabatsirawo tine mapirisi ekunyaradza marwadzo. Saka tinobadzidzisawo kuti mapirisi anoshanda sei nematambudziko vanogona kusangana nawo pamapirisi apa patinovadzidzisawo then tinoshanda futi tivataurira kuti kana zvakati zvakati munofanira kuenda kuona chiremba wenyu kana kuti munoenda kuclinic kana kuti zvese zvinenge zvichivanetsayo tinovabatsirawo
imi munowanikwa kupi kune avo vangade kushanda nemi
isisu ma offices zethu murirwa ma offices zethu
tiri
ku number 6 Natal Road Belgravia
ai wat notenda muramba makabata henyu nhare dzenyu timboenda kuna Dr. Ndoro Dr. Ndoro hello Dr. Ndoro
kunzwai
sorry nhasi shuwa ndoziva kuti tatora nguva yenyu yakawanda asi vanhu madzimai ari kubatsirika Andizive kune vamwe vangange vakateerera ndeapi mamwe magomarara amuri kuona emadzimai ari kunyanya kunetsa pari zvino uye zvemungakurudzira kuti madzimai aite sei panyaya iyoyo?
Gomarara rezamu inumber 2.
Ehe.
Kumagomarara ese anobata madzimai. Saka gomarara number 1 ndeyatinoti cervical cancer.
Ehe.
Yemuromo wechibereko.
Mhm.
Ndo yakanyanya iyoyo.
Ehe.
And uya kwayo yakanyanya kuwanda kumadzimai vanokurumidza vapinda paupenyu hwepabonde.
Ehe.
Kozoti madzimai ane utachiona weHIV.
Ehe.
Kozoti madzimai vaya vanosangana nevarume vakawanda.
Ehe.
Kozotiwo madzimai vanosangana nana baba vane mapartner vakawanda.
Mm-hmm.
Baba kana vakadaro tengeta vakutaka kuvati is a risky partner.
Ehe.
Nekuti vanenge vachinokoka urwere kune dzimwe dzimba vachiunza kumba.
Ehe.
Ehe. So ndo zvinonyanya kukurudzira kuuya kwegomarara remuromo wechibereko.
Mm-hmm. Aiwa, mombobata makadaro. Taurainyi.
Saka iwayo ari mairi ndo ari kunyanya kunetsa. Asi kune mamwewo akafanana negomarara remakumbo ratambonzwa rekaposisakoma. Kozoti nemalymphomas nezvimwewo zvakadaro.
Mm-hmm. Saka kurudziro yenyu huru ndeyei kumadzimai nyanya?
Kurudziro yangu kunana amai.
Ehe.
Ndekuti vaka kana vanga vakaterera zvese zvandadoma pagomarara remuromo wechibereko.
Ehe.
Zvinhu zvekuti iwewe muridzi pachako pane zvimwe zvaunogona kuzviitira.
Ehe.
Kuti usudurudze gomarara iroro kure zvakati ombi jana.
Ehe.
Nekucherechedzawo kuti kana unosanganawo nemunhu umwe chete muupenyu hwako.
Mm-hmm.
Kana kusarudzawo kuti upenyu hwako hwebonde huchafamba sei.
Mm-hmm. Aiwa, pakanaka. Mombobata yenyu makadaro. Tina sisi talent Yokado vakamboita ivo gomarara rechibereko ramuri kutaura iri. Makadi yenyu sisi talent. Aiwa, tiri wadi. Kwakadi kwamuruko?
Tiri nani kupisa chete.
Imi muri kupiswa, isu kuno tiri kutonhorwa ini na mai hove vandinavo muno takatobopa majakiti. Amai hove vakapfekawo ravo juzi. Kuri kutonhora. Saka ndokusiyana kwenyika.
Tiri kunyatsopisa zvingaiti.
Oh, muri kuwange uko kwako ndo kunopisa manje. Ehe, manzwa nyaya iri mudariro. Inyaya nhasi tikukurukura nyaya yegomarara. Tinoziva kuti imi makamboitawo gomarara. Mumbotaurirawo vamwe vakateerera madzimai mungavashingisawo sei. Panyaya iyoyo tinoona madzimai akawanda vanotya kuenda kunovhenekwa. Mombotsanangurawo motipo nhoroondo yenyu imi kuti zvakafamba sei kuti muzoziva kuti mune gomarara. Uye zvirarirei.
Inini pandaka chinunguka mwana wangu wechitatu ndipo pandakaenda kuchipatara ndakazvionekwa kuti ndaive nemasymptoms ekuti ndichazoita gomarara ndikadzokera zvakare kununguka takisi ndikazvionekwa kuti aiwa yanga itoripo gomarara ndikazvitsvaga rubatsiro kuti ndikwanise kurapwa ndikarapwa naprofesa Chirenje kuti ndisanyanyotaura nyaya yakarebe. Asi chandinosimbisa madzimai ndechekuti gomarara rinorapisa. Nyanya vakangokurumidza kuenda kuchipatara tikaziva miiri yedu kuti yakamira sei. Kuona zviratidzirwa zvinoratidzira kana munhu achitanga gomarara nekuti kazhinji kacho ari kupe zviratidzirwa. Asi kuti zviratidzirwa zvinozouya kana yatiwe kumastage 2 kuenda mberi. So tinokurudzira vatanimofamba muchidzidzisa izvi kune kuhwange kuti tita madzimai kuti vanofanira kunotariswa kunoita papu kana kuti kuitwa inonzi ziyaji. kusvika muZimbabwe muno kuti vatarise kuti gomarara riri pamuromo wechibereko riya riripo here kana kuti hariko sezvizvambotaurwa na chiremba vedu Dr. Ndoro kuti mudzimai anofanira kuzvidetsera achiziva kuti haachasangani nevarume vakawanda kudzivirira gomarara irori atichanyanya kuipa ndechekuti nyika yatakurarama mazuva ano zvinhu zvaoma zvakafanana nekunzvimbo yandiri inoko yehwande yekuti vanhu vanenge vasingatambiri vasina mari so nzira dzavari kushandisa nadzo kurarama nadzo kuti vawane mari ndenzira dzakarurama dzinozokonzera kuti mune ramangwana ravo vazopedzisira vava negomarara nepamuromo wechibereko so tokurudzira kuti vandinodzidzisa pese kunyange mumachechi kunyange munzvimbo dzemadzimai akaungana kuti ngatigonei kuenda kunotariswa ngatigonei kuzvidzivirira kuti tisazosangana nedambudziko regomarara pamuromo wechibereko mangwana
Ameno Sitalend kuti munokuluma here ndakanga
ndijana
kuluma we
akuchasisela abantu lokho kuchoyo shwa ngumbi kwafanele ukuthi bawuzwe akusisize
yazo bathi ukuluma mina
zama nza kuncedisa nza kuncedisa sama
Hello. Yes, we can hear you. If you can just try a little bit, maybe in the bell, so that those who are listening can also, you know, hear your life story. You were diagnosed with cervical cancer, and you happened, you know, you are a survivor. So maybe there's a woman out there who's listening, and you know, they would like to hear.
Yebo, nzakusiza lapho ehluleka khona. Hayi, siza ba right namhla siza ba right nzakusiza mina. Akusisize sihlobo sami. Uyazi ukuthi baningi abadinga uncedo.
Abanye abafazi ukuthi sathi umkhuhlane lo we cancer. Ufuna ukuthi sihambe esibhedlela sibone ukuthi siyayenza njani ngemizimba yethu silinge singaphume phandle sibe content labandoda yethu endlini and ukuthi maybe umkhuhlane ukhona phela kudala emzimbani wakho sithi hamba nini esibhedlela please lizame ukuthi libone ukuthi liyenza amaziyakhi lamapapsiwothi
ngusizeke khonapho
thank you so much ngiyabonga wena talent yokado thank you so much thank you so much and please say hello to all the ladies there in Wange and we really you know thank you for coming on the program
usuncede omunye umuntu khonapho
And I'm always helping. There are so many ladies that I'm always helping, and I'm always teaching them and sending them to St. Luke's because I know that one day without this, you know, cholera is not giving people any appeal or fear because there are so many struggling things there at the hospital. So I advise them to go to St. Luke's, close to Lutane, or maybe sometimes to Blawari, there they can get help. I've got two ladies already who are receiving treatment after I. Tell them about so that can answer how I survived and all the things that they can do. And they went to the hospital and they were told that they've got cervical cancer in the early stages. Mm. So now they're receiving help and treatment.
Thank you so much, Ms. Talent, for all the great work that you're doing. Please continue. And Musanete.
Okay, you're welcome.
All right, you have a great day. Mrs. Hove, today we are very lucky.
Thank you, God bless you.
All right, bye-bye. We also have Mrs. Junior Mafu.
That's my greeting to Dr. Ndoro for me, please.
Dr. Ndoro, if you can hear, there's a talent Yakado who's saying hello, and she says to pass her greetings to you. We will. Thank you so much, talent. Mrs. Ove, like I was saying, we also have Mrs. Junior Mavu, the General Manager of the Cancer Association of Zimbabwe. Second, as we've been very blessed, we have all the experts right here, including yourself, a media expert right here in the studio. Hello, Mrs. Mavu. Anyway, we'll go back to Dr. Ndoro while we wait to have Mrs. Mavo. Apparently, her phone is not, you know, doing very well. Dr. Ndoro. Hello, Dr. Ndoro. Mafone du amai wovani nga akuti tira zisina kunaka.
Kuyeshula, haya kunani si nga kutwa nje sotwa. Sibaza ti, uma besi joinile, please ba kulume wezen lukuti sazu, kuti se ifone kati ziwile, sezi right. Sizwe si piwa unedu lapo ngabalo lwazi. Kutwa ukuhlolwa abo mama, i cervical cancer, yi cancer liani anga pansi. Kuthiwa umuntu sibobe sisiyachekhwa ngemva kwesikhathi umuntu ahambe bayemhlola bamhlole. Kwathiwa njalo sakhuthaza ukuthi abantu lengabothi umuntu selele lapha ecansini ayetshintsha icansi, atshintsha icansi. Kuthiwa kuvama ukuthi yikho kubanga imikhuhlane ethize njengayena le yamacansi leyo. So ngakho simele sizinanzelele.
Well, since our phones are acting up on us, it's up to you and me to get the, you know, to keep. Oh, we have Maimav in the last dying minutes of the game. But, you know, she's most welcome because everybody was asking what is the Cancer Association doing. So welcome, Mrs. Mavu.
Thank you.
Mai Mavu, tinoona imi sangano renyu ndorino batsira madzimai akawanda panyaya iyo yegomarara uye zvemwedzi uno imwedzi wegomarara rezamu. Zvii zvamuri kuona pari zvino munyika takatarisa gomarara rezamu?
Okay, isusu association zvatinoita makore nemakore, October month imwedzi wekurangarira breast cancer. Saka is an association tinoencourage madzimai kuti auye atestwe, aexaminwa mazamu awo kucancer association. So takati tichirana disa awareness from musiwa 3 October kusvika mangwana musiwa 28 panopera mwedzi waOctober. But hazvirevi kuti after October tiite mabreast exam. Tinoita mabreast exam every other day or every other month. The difference is tinenge takuzobhadharisa 4 years zvinenge zvaangu achibhadhara dhora chete. Vanenge vakubhadhara for $5.
Oho. Saka vanenge vari kuda kuuya kuchirongwa ichi nekuti pane madzimai akawanda ari kuti toenda kupi, vanokuwanai kupi?
Okay, isusu tiri muHarare panumber 60 Livingston Avenue ndo patinowanika. Setinokurudzira kuti vauye kuseni nekuti masikati kunenge boso mangwana being Friday. Kana vanenge vasiri muHarare tinokurudzira kuti vaende kumakliniki ari padhuze nawo.
Makatarisa huwandu hwemadzimai akauya pachirongwa chenyu nguva yapfuura nevamuri kuona pari zvino, mungati vawanda sei gore rino?
Wakawanda chaizvo. Kungoti hatata compile ma statistics achibvozoita zvatinozoita, tinozoti kana mangwana vapedza tichizotarisa kuti vataona mumwedzi imomu hwangani. Asi ndichingotarisa nekuona hupandu hwevanhu vanouya, madzimai ari kuuya zvakanyanya uyewo nevarume kuuyawo zvakare.
Aiwa, tinotenda. Kungoti masvika nguva yedu yadyanana, tinokutendai chaizvo Mai Junior Mavu kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu. Mrs. Hove, I think we have a few seconds for you to jump in and maybe just summarize what Mafu was saying.
Inini ndandine mvunzo. Bengile mbuzo. Kukhulume uMai Mavu ukhulume ngeCancer Association. Kukhanya into eziningi ziphelele eHarare. Bemfisa ukwazi ukuthi balakho yini kwezinye indawo pho isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Kodwa siyabonga.
Yes, thank you very much there to our in-house guest, Mrs. Dorcas Hove, and also to our doctor on call, Mrs. Bernadette Ndoro, who's an oncologist, and also Mrs. Thando Ndlela from a hospice organization. And not forgetting Honorable Tokozani Kupe, who joined us and is also a cancer survivor herself, and all our valued listeners who called in. Thank you so much for making this program what it is. And we hope that next week you'll join us again when we'll be discussing other issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying please don't forget to join us next week. Good night.